This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuchika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wechitatu, zvita 16, 2015.
Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Paramende inoti ichagadzira nzvimbo yekuti nhengo dzeparamende dzechidzimai dzinenge dzichiyamwisa dziwane nzvimbo yekuyamwisira vana vadzo.
Mumwe mukuru wechechi oramba ari mutirongo mushure mekutadza kuunganidza mazana mashanu emadhora emari yechibatiso zvitevera kusungwa nemhosva yekunzi akazvidza mutungamiri wenyika.
Kambani yePackers International yoendesa zimura kumatare zvichitevera kuketurirwa kwairi kuitwa mari nebazi rehurumende iri.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende inoti ichagadzira nzvimbo yekuti nhengo dzedare reparamende dzechidzimai dzinge dzichiyamwisira vana uye dziwane nzvimbo yekuyamwisira iyi yakasununguka. Mashoko aya ataurwa nemutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda zvichitevera kunyunyutwa kwaitwa namai Priscilla Misairambwe Mushonga veMDC inotungamirwa navaWashman Ncube. Amai Misairambwe Mushonga vaudza dare iri kuti paramende aina mirawo inopa munhukadzi mukana wekuyamwisa mwana munguva yaanenge ari mudare. Amai Misairambwe Mushonga vapinda mudare iri vaine mwana mucheche senzira yekuratidza kukosha kwakaita nyaya yavapinza mudare. Mitemo yeparamende haibvumidze vana vacheche kupinda mudare iri. Vachipa mutongo wavo pachikumbiro chaamai Misairambwe Mushonga, vamudenda vati nhengo yeparamende iyi yasimudza nyaya yakakosha, vakati paramende ichaita zvose zvainogona kuona kuti vana vacheche vapinde mudare, vana vacheche vakwanise kunge vachiyamwiswa kana amai vavo vari mudare. Mushure memutongo wavamudenda, amai Misairambwe Mushonga vabva vabuda nemwana wavanga vapinda naye mudare iri.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Pastor Patrick Philip Mugadza, avakasungwa nechishanu chapfuura mushure mekuratidzira kuVictoria Falls, vachiri muhusungwa mushure mekukundikana kuunganidza mari yechibatiso yakatarwa nedare. Mutongi wedare ramagistrate kuVictoria Falls, amai Lindi Wemaposa, nechipiri vakazotara madhora mazana mashanu semari inofanirwa kubhadharwa naPastor Mugadza kuti vakwanise kutongwa vari kunze. Pastor Mugadza, vanove mukuru weRemnant Church iri kuKariba, vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo kana kuti criminal nuisance, vachinzi vakatyora Section 46 yeCriminal Law Codification and Reform Act, Chapter 9.23. Izvi zvinotevera kuratidzira kwavakanga vaita kumusangano wepagore weZANU PF vaine chinyorwa chakanzi Mr. President, the people are suffering, Proverbs 21, verse 13. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, iro riri kumirira mufundisi uyu, rinoshora zvikuru kumbonyikidzwa kwekodzero dzaPastor Mugadza. Mutauriri wesangano iri vakumbira yemafunda vanoti bumbiro remitemo idzva rinobvumidza munhu kuita sezvakaitwa naPastor Mugadza pamwe navaitai dzamara avaikurudzirawo vamugabe kuti vasiye chigaro. Ngatinzwe hurukuro yataita navamafunda pamusoro penyaya iyi.
Hongu Jonga, Pastor vamugadza wakasungwa nemuchechishanu vanga paine mutambo wavanga vari kuitika kuvictoria falls. Vamugadza vanenge vanga varatidzira vachichema chema kana vachingoyeuchidzawo vanotungamira nyika yezimbabwe kuti vashandire matenge vari kuita kuti vanhu vari kutambudzika saka vakasunga kuzvitorera fes vanga paine mutambo yezanupf vakasunga zvikwemirwa ngeshure kunzi vakanganisa kufamba kwevanhu nezvegwagwa nekuti vanga vakabata placard kachitamba chipepa chaikumbira kuti vana vezimbabwe vatambudzika.
Saka vamugadza vakamiswa here pamberi pematare kana kuti vari kunze?
Pastor Mugadza vachiri kuVictoria Falls kukaremand prison kariko ndokwavachakabatwa. Kunyange hazvo vanga vakapihwa bail vakanzi vabude nevakatonga nyaya magistrate Maposa. Asi pari zvino vachiri kuVictoria Falls mujeri reko nekuda kwokuti mari yakandivabhadhare kuti vaone bail yekubata kugaranta freedom yavo ye$500. Vari kuti yakaenya zvikuru imari ingangonetsa kuwana saka pari zvino ndokwavachiri. Asi sekutaura kwamaita guta ravo ranga richimhanyamhanyawo richizeyawo nevakomana nevasikana vekuzimbabwe lawyers union rights kuti chii chingakwanisa kuitika, zvingachallengeka here kunyanya kukura kwakaita bheu rapihwa vamugadza richikona kuti kuVictoria Falls kunenge kurikuda kutoti netei matongerwo kana maonerwo anoitwa nyaya akada kuti siyanei nekuti mutengo webheu wacho rikuona vakada kuti nyanyei 500 vamugadza mukatarisa 800 yava vajajena vakabva kupihwa bheu rapfuura mazuva apfuura kunana zvararo uku nehamwe mataundi zvakada kuti siyani. Hatizivi kuti vari kutora mutemo kupi vakomana nevasikana vari kutonga nyaya yekuzvifos.
Saka ivo Pastor Mugadza vari kuti pamhosva yavari kupomerwai?
Vari kuramba mhosva iyi Pastor Mugadza nokubudikidza kwegota ravatlankara wezimbabwe lawyers union rights wakatochema chema chaizvo nemusi wemande pavakapinda mudare after vasungwa musi wechishanu paiitwa mutambo wezanupf yeconference vachinzi wachamhosva.
Vanotarisirwa kudzoka mudare zvakare riini?
Gore richingotanga muna January zvekuti vamwe ndodaira kuti vanonga vachiri panguva yekufara musi wa5 January vamugadza vanenge vari kudzoka kudare kuVictoria Falls. Nyaya yavo pairi supposed kutanga kuti vatongwe pamhosva yari kupomerwai ndopari kunzi pachitanga nyaya yekutongwa musi wa5 January gore richitanga.
Tinoona kuti kuratidzira kuri kuitwa naPastor Mugadza ndokumwe chete sekwaiitwawo navaitai Dzamara.
Ndo zvatiri kuona izvozvo kuti tingazivi kuti ndingati chii hangu patoshona kuti nditi mweya wadzamara uri kupfuka here kana uri kusimuka kwaari ikokoko kuti panewo umwe chimwe chivharo chezimbabwe chiri kufunga kuti chine kodzero dzakada ngofanana nezvaita wadzamara kutaura kwamaita.
Vanga vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai Mafunda vari parunhare muHarare nestudio 7. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Munyaya inonzi nemagweta nenyanzvi munyaya dzezveupfumi yakakosha zvikuru munyika. Kambani yePackers International, varidzi vemakambani akaita seChicken Slice nePizza Slice, vakaendesa bazi rehurumende rinoona nezvemitero reZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA kudare repamusorosoro reConstitutional Court, vachiti nyaya yeZIMRA yekubatira makambani mari yechiketura haisi pamutemo. Bazi reZIMRA rakakosha zvikuru nekuti mari dzakawanda dzehurumende dzave kubva kuZIMRA kusanganisira dzekubhadhara vashandi. ZIMRA pari zvino iri kusimbisa kutsvaga mari nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku avanoti nyaya iyi yakaoma zvikuru.
Ndingati nyaya iyi inyaya yakanaka zvikuru, ichatibatsira kutoona kuti bumbiro remutemo wenyika rakamira papi. Asi chandingada kutaura ndechekuti inyaya yatingati iri pakati nepakati. Hatingati ZIMRA ichawina kana kuti ZIMRA icharuza. Nekuti zvinoitika mukati memutemo wenyika ndezvekuti not just munyika meZimbabwe asi pasi rose. Nenyaya yekuti vanoda kuti vanhu vakwanise kuona mari inotorwa iyi yemataxes. Mitemo inonyanyopa masimba akati kuti kune vaya vehurumende vari kufamba vachitimba vanhu vabhadhare mitero yavo nekuti vanoziva kuti vanhu havangobhadhare mitero uye vanhu havanyanyofarira kubhadhara mitero. Saka mutemo unofarira kungopa tumasimba twakati pano kune ivavo vanokolekta mataxes. Saka ipapo panyaya iyoyi zvinokwanisika kuti dare reConstitutional Court rione kunge hapana chakanyanyoshata maningi kuti ZIMRA ipuwe simba iroro. Asi inokwanisawo kuti pamwe ZIMRA yadarikidza masimba ainawo mukuzonyanya kuti isapa vanhu kodzero yekuti vadi vaone. Saka nyaya iyi muchidimbu haisi nyaya ingangoperera pakungoti inyaya yemahuman rights chete. Inyaya inenge ichiti even majaji aya anoziva kuti vanotambirawo mari panopera mwedzi inobva kuhurumende inenge yatombo tsvagwa. Saka nzira dzadzo tsvagwa maridzi dzakati siyane siyane. Zvakafanana nekuenda kune mwana anonyatsoziva kuti baba vangu panapa mari dzavanotona vanotoita zvechitsotsi bhati ndodziri kundoendesa kuchikoro. Anototamba akachenjera. Saka ndozvofanira kuzikana nevanhu kuti majajaya vanonyatsoziva kuti vaone mota dziya dzavanodhraivha kunge zvimwe raichitoita zvinhu zvamwe zvainoita. Saka vanhu vasafunga kuti painopinda mudare ingangoita nyore.
Asi kuri kuti imi ndimi gweta rezimura, mungavaudza kuti kudii kuti vabudirire?
Kana kudai ndanichitaura nevane ndiri gweta rezimura, ndingada kuvati vasazonyanya kuenderera. Asi simba iri kuti vasaruza simba ravo, ngavarishandise nemazvo, vasanyanya kuzodzvinyirira. Kana vati kune munhu vamboganisha akaunti, vanomupa nguva yakati kuti yekuti pamwe pane zvaanoda kutaura. Ngavangoshandisa simba iroro rakanyatsobatwa zvakanaka, ndokuti ripinde mukoti rirambe riripo.
Ko, kana muriwo gweta rekambani yePackers International, mungapewo kurudziro yekuti kudii?
Kudai ndandiri gweta rekambani iyoyo, ndingangovati vangoziva chete kuti vachienda kukoti vasaenda vakanyatsobudisa matemo ese ekuti toda kutema-tema zvinhu zvese zvezimura. Ngavaende vachingopawo pamwe mati, aiwa apa zvezimura, simba rezimura iri neiri tinobvuma, ratiri kuramba ndeiri.
Muzvinafundo Lovemo Maduku vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vanotungamirawo bato reNational Constitutional Assembly. Vanga vari parunare muHarare.
Zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zviri kushushikana zvikuru nekutadza kuri kuita nyika kuchinja utungamiriri kwete wezvematongerwo enyika, sezvo vanhu vatsva vachiunza pfungwa itsva muzvinhu zvose. Muchikamu chedu chatinotarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro nemuongorori wezvematongerwo enyika vaJulius Muchikambizi kuti tinzwe kuti vari kunze kwenyika vari kufungei nezviri kuitika munyika nezvimwe zvakadaro.
Nyika yedu iri kudzokera kumasure. Tingade kuti nyika yedu inge ichienderawo mberi ichikwanisa kuti yawana utungamiri hutsva namafungiro matsva. Nekuti zvinoitika pakuti pakauya utungamiri hutsva, zvinotevera kuti namafungiro anenge akuya anenge ari matsva. Saka tiri kuona zvichiitika kune dzimwe nyika dzakadai sana Tanzania, muAfrica imomo. Nekuno kwatigere tiri kuona kuti kubva zvatakawaenda kauya muno 2002, kubva nhambo yandauya muno mutaona kwachinja maprime minister muUK vanenge vana chaivo vatatu vatopinda kunyika kwedu kusina kana chinzi. Saka zvinenge zvakanaka kuti nekuti kana pachikaranga tinoti ushemadzoro unoravanwa, asi zvangoramba zvakangomira panzvimbo imwe chete. Saka dai zvanga zvichigoneka, dai pawana kuchinja kwautungamiri.
Semunhu anoongorora zvematongerwo enyika, muchiona muri kunze ikoko kwamuri, muchionazve zviri kuitika mukati memapato, ivo vana MDC, ana ZANUPF nemamwe, imi muri kunze kwenyika ikokoko munenge muchiona sei? Nekuti mune maonero anofanira kunge akasiyana nevanhu vanenge varimo munyika.
Zvinoshungurudza nekuti kana tikatarisa mapato acho ese, tarisiro yanga iri yekuti mukati macho memapato imomo move neinternal yatikati internal democracy muchirungu. Kana iko kuMDC kungadai kwachinjikwa utungamiri kubva kuna vatsvangira ivo pawo momwe kuti anga achitukabirira. Kada kuwana kupatuka pasi kwakuri kuitika ndezvekuti hapana mukana uri kupiwa kune vamwe. Toenda kuZANUPF kwacho, ndo zvimwe chete izvo zvokuti utungamiri hungoramba ruhuru humwe chete. Saka hapana mafungiro matsva anenge aripo. Dai vanhu vakabata maofisi eutungamiri kana vanovatsigira vacho vachikwanisa kufungawo kungoti inga kana pachikaranga chedu tine kuti ushemadzoro hunoravarwa. Asi zvinhu zvekudzidzira kuno kuizvi zvinhu zvagara zvatinazvo mukati metsika yedu chaivo, kuti ushe hunopiwa kune mumwe muachinbo zvichiita zvekudaro kuitira kuti pave nemafungiro vacho.
Totarisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakaita semi, maane makore muchigara mukati menyika dziri kunze kwenyika yeZimbabwe. Maane zvidzidzo zvamadzidza zvakawanda, maane zvimwe kwete zvekudzidza zvemuklasi chete, kasi zvekutodzidzawo mukuona magariro nemaitiro evamwe. Pane here zvamunofunga kuti imimi nevamwe vakawanda mungakwanisa kuita kunobatsirawo nyika yenyu kuti nyaya dzamuri kutaura idzi dzinge dzichigadziriswa?
Vanhu vekuno vekunze vakawanda vandinotaura navo mukukurukura navamwe vangu vakawandisa, vane zvakawanda zvavanoda kuedza kuti munyika medu munge vange vachibatsira kuti nyika yedu inge ichisimukira ibve pairi ichienda pane chimwe chidanho. Hatisi kushora vari kukumba, ndorukuvhute rwedu. Hatigone kuti nekuti taakuno kuti abva tashamisira aiwa. asi tine zvimwe zvatatora kunoko zvekuti zvisiko kune vanhu vari kumba zvatinogona kubatsira nazvo. Asi zvese mutengezanwa tinenge tichibatsirana nezviri kune vari kumba nevari kuno tichibatsirana mafungiro nekuti zano varayanwa ka. Saka tinenge tichibatsidzana tese. Asi tine zvimwewo zvatinogona kupa kunyika yedu zvisiko ezvino zvatinokwanisa kuenda kunoita. Chatanga tisina patanga tiri mukati menyika yedu.
Ndotarisawo magariro amuri kuita mukati menyika dzamugere imimi muri kuUnited Kingdom. Toona kuti kune chinhu chitsva chatanga kuitika. Chisi chitsva asi chatanga zvechamukazve kuburikidza nenyaya yematororo. Muri kurarama sei mukugara kwenyu kwemazuva ese kuine katingati kuchikichidzirwa kwakuitwa nyika dzakabudirira nematororo ari kunyika anganzi vaive ISIS.
Zvinotyisa nekuti kana uchidzwa kuti nemo Paris maitika zvakati uko kwaitika zvakati newo unenge wakufunga kuti nemuno inguva chete. Ini ndakanga ndiri muLondon mu 2005 kukombeka kuya kwakaitika ndinozviziva kuti zvinomira sei. Saka naizvozvo unogara muchitya asi munotozongoti kuti ngadii ndo mararamiro acho upenyu unongopa kuna Mwari kuti ndiye anotichengetedza.
Mune here zvamungada kutaura kune zvizvarwa zveZimbabwe muchivapawo kurudziro kunyanyanyanya munguva ino yekupera kwegore?
Ngavarambe vakasimba zvinhu zvichanaka, ngavasarasa mwoyo nekufirwa zvinhu zvichaita zvakanaka nerimwe gore.
Vanga vari vaJulius Mutyambizi, chizvarwa cheZimbabwe uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika. Vanga vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7 vari parunare muLeicester kuUnited Kingdom.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Ukraine inoti ichamisa kuchikidzana neCrimea kutanga pakati pemwedzi unouya. Russia yakapinda muCrimea izvo zvaita kuti ukama hwenzvimbo iyi neUkraine hupinde panguva yakaoma. Mutungamiri wehurumende yeUkraine vaAsni Yatsenyukovic vataura mashoko aya paterevhizheni vachiti kumiswa zviri pamutemo kwekutengeserana neCrimea kuchatanga muchiri mumazuva makumi matatu. Asi vati izvi hazvisi kuzovhiringidza zvine chekuita nerubatsiro runoenda kunzvimbo iyi.
Gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaAsh Carter vabudira pachena kuvakuru vakuru vemuIraq kuti America nemadzisawira ayo iri kuda kuona kuwedzerwa kwemasimba mukurwisa chikwata cheIslamic State. Vakata vasangana nemutungamiri wehurumende yemuIraq vaHaida al-Habadi pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kweIraq vaKhaled al-Obaidi. Izvi zvaitika mushure mekusvika muIraq nhasi murwendo rwavanga rusina kuziviswa. Rwendo urwu ndorwekutsvaga rubatsiro muhondo yekurwisa Islamic State.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Vanotengesa mbatya neshangu dzakambopfekwa vanoti vanonzwa kushushikana kana hurumende yeZimbabwe ikapasisa mutemo wekurambidza kutengeswa kwembatya idzi munyika. Vazhinji vari mubhizimusi iri kwamutare vanoti kana mutemo uyu ukavepo zvinenge zvichireva kuti vanenge vasisina chinovararamisa kana kuwana chouviri. Mutori wedu enhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Hurumende inoti pakave nemutemo unorambidza kupinda uye kutengeswa kwembatya idzi dzinozivikanwa nekuti mazitye, zvinokwanisa kubetsera kuraramisa mabhizinesi emuno anotengesa mbatya ayo anonzi ave kumawere nekuda kwekusawana vanotenga sezvo veruzhinji vachimhanyira kumazitye aya. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoshanda nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries mamutare vaHenry Nemaire vanoti maindastri embatya ari kutorerwa chikamu chinosvika makumi matanhatu kubva muzana nevanoita basa rekutengesa mbatya dzakambopfekwa. Mumwe mugari wemumusha wedanga mvura mamutare varuben Nyanga avo vanorarama nekutengesa zvakambopfekwa pamusika wesakubva vanoti inovatarisiro yavo kuti hurumende haizoisi mutemo unokanganisa vagari raramo yavo kunyanya panguva ino kusina mabasa.
Mutemo uyu haukwanisi kuita because situation mararamiro etiri kuita mukati mezimbabwe munomuka chiro chiri kurwadza handiti. Hatina mabasa maindustry hamuna. Asi kuti akakwanisa kunge achiisawo maindustry. Ya, zvinokwanisa kunge zvichiita kunge achikwanisa kuzvibvisa. Vari kana pasina maindustry, handioni zvichiita.
VaIsaac Magadu vanotengesawo nhumbi dzakambopfekwa pamwe chete neshangu pasa kubva flea market. VaMagadu vanoti kudzimara munyika mave nemabasa anokwanira vakawanda vasina chokuita pari zvino. Mutemo wakadai haufanirwi kuvepo panguva ino.
Nekuti ndiri kurarama mezviri. Upenyu huri hati. These second hand clothes ndozviri kutipa upenyu. By now because there is no industry. Industry dakuna. Most of the people they are surviving through these things. Saka we need kuti tive tichitomborarama nokuda kwezvezvi. Kana zvinhu zvichinge zvazogadzirisika munyika, then it's possible to quit it. But by now we need to sell these things.
VaProsper Mte, mumwe wevanotengesa mbatya panzvimbo iyi mumusha weSakubva, avo vanoti mbatya idzi vanodzitenga nemutengo uri pasi kubva kuBeira kuMozambique. Vanoti bhero rembatya rinoita mari iri pasi pemazana maviri emadhora, asi kana vakatengesa rinovapa mari yakapetwa kaviri kana kudarika.
Vanonge vatomezera nekuti hamuna indastry iri kugadzira mbatya. Plus ndo matoto relya namo despite the fact yekuti zvinhu zvacho zviri kubva kupi. Asi zvinototiyamura zvakanaka nekutozvitenga nepurize iri reasonable.
Mumwe anotengesa pamusika uyu muzvare Priscilla Marange vanoti hurumende inofanirwa kutanga yawanira vanhu zvimwe zvekuita isati yatora danho rairi kufunga nezvaro.
Hurumende inenge yatiomesera nekuti isusu tiri kutorarama nazvo. Ndo zviri kupinza vana vedu chikoro, ndo zviri kutiita kuti tirarame, tionewo kupfeka, tione kuriritirawo vabereki vedu. Saka kana vakadaro vanenge vari kutotirwadzisa nekuti chekutoita chacho hatina, ndo chataona chakakodzera kuti chiri kutotibatsirawo muupenyu. Saka tinenge tatogumirwa. Asi dai vakwanisa kutipawo zvimwe zvekuvavhurawo mabasa maindastry, taikwanisa kuti tinoita zvemaindastry tosiya zvekuhodha mabhero enge vachinge vachititirawo zvekuti tidini tibate.
Hamba nyaradzo chitate, mumwe mugari wemumusha wechikanga kwaMutare vanoti nekuoma kwakaita nyaya dzezveupfumi hwenyika, danho rekumisa kutengeswa kwembatya idzi kunopinza nzara mumisha mizhinji.
Fanhu utobhanwa zvinoti muno mundo matotorarama ndidzo kuamba tichadoko kusvika izvizvi ndozvinoaitendesawo chikoro. Izvizvi mukatarisa izvozvi zvakusi kunaya, totoponawo neutotengesa tikangotoo dhoradhora zvinhu zvotoendeka.
Mumwe mugari wemaMutare amai Eugene Muyambo vanoti kuSakubva flea market ndiko vanoponera kana vachida kutenga mbatya dzinoenderana nehomwe yavo. Amai ava vanoti kumusika uku unowana mbatya dzakaderera mutengo uye dzemhando yepamusoro.
Kwangotiomeserawo ngenyaya yekungoti isusu muno hamuna mabasa, mari yacho iri kunetsa. Saka zvakangofanana nekungoti tikangoitawo zvinhu zvemadhoradhora izvinondopfekedzawo vana weduwo vachingodini vachingopfekawo. Saka vanenge vatotiomesera, havafaniri kudaroba.
Muzvare Jeni Nyaruwa, avo vanogara mumusha weFebridge Park maMutare, vanotiwo kumusika uku vanhu vanokwanisa kutenga zvinhu zvakawanda vachiita zvekutaurirana pamutengo pamusoro pezvo zvinenge zvakasimba.
Mbatya dzinotengeswa dzese masecond hand clothes akachipa, plus tinokwanisa kuafforda. Vamwe tinotengawo zvemadhora for 2 kana dhora for 4. Saka kwatiri zvinova zvakatichipira nekuti mari runetsa. Plus boots dzekumabhero dzakasimba, dzikasiki dzabvaruka, especially school shoes.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza paramende muna Nyamavhuvhu kuti kutanga kwemwedzi waGunyana hurumende yaizorambidza kutengeswa munyika kwembatya dzakambopfekwa. Asi kusvika pari zvino hapasati padzikwa mutemo wekushandisa mukurambidza kupinda munyika nekutengeswa kwembatya idzi. Kunyange hazvo vamwe vachipikisa kutengeswa kwembatya dzakambopfekwa idzi vachiti hazvina utsanana. Nyanzvi mune zveutano Dr. Ozias Zingwe vanoti mbatya idzi dzisati dzapfekwa dzinosungirwa kuwachwa nesipo dzemhando inouraya zvirwere zveganda izvo zvinokwanisa kutapuriranwa. Dr. Zingwe vanoti mbatya idzi dzinofanirwa kuainwa dzisati dzapfekwa kana dzawachwa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
sezvo tava kupinda muzororo rekisimusi isu vestudio 7 tinokukumbirai kuti mutitumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hamani shamwari muzororo rino rekisimusi negoredzva. Musakanganwe kutiudza zita renyu, kwamuri pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Namba yedu inoti 001-202-465-0318. Namba dze WhatsApp zvakare 001-202-465-0318.
Nasi taita rombo rakanaka. Tine muteereri atumirawo mashoko ake kuno kustudio 7.
Wenyu Samuel Doc chinovava Maonde Junior Chizhande Gideon. Yasvika nguva yekuti tichiyeuchidzirana zvino nekuti gore rava kupera. Asi pakupera kwemwaka uno chatinoda kuti tizivisane ruzhinji kuti vanhu ngavave nekuzvibata, uyezve pavanoenda munzvimbo zhinji dzine mafaro vasanotora urwere ikoko kwavanenge vaenda kunzvimbo dzemafaro vadzidze kuzvibata, uyezve nevanofamba mumigwagwa ngavagone uyezve kuchengetedza mitemo yedu yemunzira. Titapudze dzindufu vanhu vedu vari munyika yedu yeZimbabwe, nyika ichipikirwa. Ngatirambei takazvibata chose. Ndinokukurudzirai vazhinji, ndinodaro ndichitaura panguva iyo ino nekuti ndinoziva kuti kazhinji zhinji vanhu vanofungidzira kuti zvororo inguva yekunoita tunhu tusina maturo, inguva yekunoita zvepabonde, inguva yekunoita mabasa asakanaka, inguva yekunoita kumbavha, inguva yekunoita zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndinoti kuvanhu vese ngavadzidze nekuzvibata. Uyezve ndinokutendai imimi varidzi vechirongwa chechistudio 7, ndinoti rambai makadaro, murambe makabata basa renyu nekushingirira. Uyezve ndinoti tinokushuvirai mwaka uno kuti utiperere zvakanaka kuburikidzawo nemi nemwaka unotevera. Mutitangirewo basa zvakanaka, murambe muinesu muchitiponhavu dzinotapira dzinokabva mativi ese enyika. Hakuna chirongwa chinonakidza kudarika chirongwa chenyu. Ndizvozvo ndinokutendai.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Samuel Dog chinovava nemashoko amatitumira. Tinoimba kuti vateereri muchatumirawo enyu mashoko. Vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa dambudziko revanhu vasingaonekana kuti mapofu vari kuti vari kusiyiwa muzvirongwa zvakawanda zveHIV AIDS.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Aiwa, sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Paramende inoti ichagadzira nzvimbo yekuti nhengo dzeparamende dzechidzimai dzinenge dzichiyamwisa dziwane pekuyamwisira vana vadzo.
Mumwe mukuru wechechi oramba ari mutirongo mushure mekutadza kuunganidza $500 semari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwaakaitwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika kuVictoria Falls.
Kambani yePackers International yoendesa zimura kumatare zvichitevera kuketurirwa kwairi kuitwa mari nebazi rehurumende iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai muina Sandra Nyera naMavelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.